Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye na uzedu za nasi chitatu mbudzi 2016. Mabanga onyorera vanhu tsamba achivazivisa kuti vataure pfungwa dzavo panyaya yekupiwa mabond notes ivo vakaisa madhora ekuAmerica mumabanga aya. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa muZimbabwe kumusangano wekudyidzana. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voshorwa nemagweta nemashoko avo ekuti hurumende iri kutsvaga vaitaidza mara. Mnangagwa vari kumusangano wekodzero dzevanhu kuGeneva. Veta Jamuka voronga kuratidzira musi wa11 mbudzi. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nyaya yevabereki vari kunze kwenyika avo vari kusiya vana vari muZimbabwe. Vamwe vacho vachinzi vanoguma voita misikanzwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page yedu yeVOA Shona nekudzvinya pakanzi like.